Nyairipende kuti nguva yose tatitambura nekunormalize ina situation yekuve nava mugabe vachitungamirira nyika vachiondonga. Vanhu vanga vafara chaizvo vachizwa kuti vamugabe vaakuzorega basa. Kanje pamwe tichitarisa kuti tichatanga kuwana masalari edu. Zvino zvavati hava kuda kuenda, isu hationi chikonzero chekuti ticharamba tichitakura bhedhini yekutafaita ivo vachizvarifa renyika. Saka hatina kubasa kwatichazoenda kusvika musiku vatadziva mugabe vabuda muofisi nyika yataka kuvakwapatsa. Nezuro patakaisa shoko takanonoka kutenderedza shoko vamwe nhengo dzedu dzinga hatisati dzariwana, asi zvizi vanhu vazhinji varwana shoko kwamasikati zvichienda mberi tichitarisa kuti vanhu vanenge vamira kuenda kumabasa.
Ndevapiwa muri kukurudzira kuti vamire kuenda kumabasa?
Tikukanyokurudzira vadzidzisi vose nekuti tine dambudziko rimwe cheche rekuti masalari edu chaiwo tagara hatichatoawane hatiri kushandira. Tikukurudzirawozve vashandi vose, tikukurudzirawozve ruzhinji rweZimbabwe kuti ino yanguva yekuti timbomira zvose zvatanga tichiita timbofokasa nechinhu hwani chekuti vamugabe vatange vaenda. Patinongodzokera kumabasa tikaita kunge zvinhu anomawo nehunobona vamugabe vanongoramba kutenderera mberi nekutidzinyirira. Saka tiri kukurudzira vanhu vose veZimbabwe kuti vamire zvimwe zvinhu zvose tichizotanga kushanda kana vamugabe vachibva kubuda muofisi.
Asika takanzwa nyaya yekunzi vamugabe vasiye basa iyi ichinzi inyaya yebato rezano PF. Saka imi mazopinda papi apa?
Vamugabe ndipurezidendi weZimbabwe. Kuzano PF vane zvinzvimbo zvavo zvavafanana hongu ndizvozvo. Asi pavakavhoterwa muna 2013 pavanonyepa kuti vakavhoterwa muna 2013 vakatora oath of office ndipurezidendi weZimbabwe. Isu patiri kuti vabude muhofisi hatine chero vakagara muhofisi dzavo dzezano PF hatinei navo. Hofisi yatoda kuti vabude hofisi yekutungamirira nyika nekuti vamunhu akwegura, munhu asina zvaari kuitira nyika, munhu agara ane humbavha, munhu agara ane udzvanyiriri. Saka isu tiri kuti hofisi yenyika ndo iri kuti afekta isu sevashandi, iri kuita kuti iri kutadza kufambiswa zvakanaka, iri kuita kuti ikonomi isaishande zvakanaka, iri kuita kuti tishaye masalari, iri kuita kuti vanhu vagare vachitambura, iri kuti vanhu vashaye mabasa. Ndo hofisi yatiri kuti taivasiya iyoyo.
Makazivisa here hurumende inove yakakubayirai chitupa kuti muchatora matanhiyo atichinzwa kuti mutemo uno kuti munofanira kuzivisa kwemasondo maviri kana 14 days?
Hakuna zvinhu zvakadaro panguva ino yekuti tasikapa maextraordinary circumstances anoda maextraordinary interventions. Izvezvi kutaura kwatiri kuita kuno zvatakangokwanisa kuita kuvazivisa negwaro ratakaendesa kumahofisi kwavo makuseni anzi kuti ndo zvatovepo ndo zvatiri kuita. Hurumende ino hurumende yatirikuchema nayo kuti yatadza kutungamirira nyika ino. Kuvazivisa kana kusavazivisa hatisi chiri chinhu nekuti tinoda kuti hurumende iyi itombomira ikonsatiwe patsati nehurumende kwayo.